Chitsauko 3. Mupristi mukuru Eriashibhi nehama dzake vapristi vakasimuka kuti vavake gedhi remakwai. Vakaritsvenesa vakamisa masoo aro. Vakatsvenesa kusvika kushongwe yemeya uye kunosvika kushongwe yaHananeri. Uye pamberi pacho paivakwa nevarume vekuJeriko. Pamberi pacho pachivakwa naZakuri mwanakomana waImri. Vanakomana vaHasena vakavaka gedhi rehove. Vakarivaka nematanda, vakabva vaisa masoo aro, nezvihuri zvaro nemazariro aro. Uye pamberi pavo, paigadzirwa naMeremoti, mwanakomana waUrija, mwanakomana waHakoz. Pamberi pavo, pachigadzirwa naMeshuramu, mwanakomana waBerekia, mwanakomana waMeshezabheri. Uye pamberi pavo, paigadzirwa naZadoki, mwanakomana waBana. Pamberi peava, paigadzirwa nevatekoa. Asi varume vainge vakakurumbira pakati pavo, havana kuda kuzvininipisa kuti vaitewo basa ravana tenzi vavo. Joyada, mwanakomana waPaseya, naMeshuramu, mwanakomana waBesodheya, vakagadzira gedhi reguta rekare. Vakarivaka nematanda, vachibva vaisa masoo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro. Pamberi pavo pakagadzirwa naMeratiya muGibioni naJadoni muMeronot. Varume vekuGibioni neMizpa vaiva pasi pagavhuna wenharaunda yemhiri kwerwizi. Pamberi pavo pakagadzirwa naUzieri mwanakomana waHahaya, mumwe wevagadziri vemidziyo yegoridhe. Uye pamberi pake pakagadzirwa naHananiya, mumwe wevanogadzira mafuta ekuzora. Uye vakawaridza matombo muJerusarema kusvika kurusvingo rwakafara. Pamberi pavo pakagadzirwa naRefaya mwanakomana waHeri, muchinda wehafu yedunhu reJerusarema. Jedhaya mwanakomana waHarumafi ndiye akagadzira pamberi pacho pakatarisana neimba yake. Uye pamberi pake pakagadzirwa naHatush mwanakomana waHashabhineya. Marikija mwanakomana waHarimu naHashubhu mwanakomana waPahati Moabhi ndivo vakagadzira chimwe chikamu, uyewo shongwe yeOven. Pamberi pavo pakagadzirwa naSharumu mwanakomana waHaroheshi, muchinda wehafu yedunhu reJerusarema, pamwe chete nevanasikana vake. Hanoni nevagari vemuZanoa vakagadzira gedhi rekubani. Vakarivaka vachibva vaisa masoo aro, nezvihuri zvaro nemazariro aro. Uye vakagadzira makubhiti 1000 erusvingo rwacho kusvika kugedhi remirwi yemadota. Marikija mwanakomana waRekabhi, muchinda wedunhu reBeth Hakeremu, akagadzira gedhi remirwi yemadota. Akarivaka akaisa masoo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro. Sharuni mwanakomana waKorihoze, muchinda wedunhu reMizpa, akagadzira gedhi rechitubu. Akarivaka nekuriisa denga, akaisa masoo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro. Uyewo akagadzira rusvingo rwedziva remugero wemvura pedyo nemunda wamambo achinosvika kumatanho anodzika kubva kuguta raDhavhidhi. Aiteverwa naNehemia mwanakomana waAzibhuki, muchinda wehafu yedunhu reBhetizuri. Uyo akagadzira kubva pamberi penzvimbo yemakuva yaDhavhidhi kunosvika kudziva rakanga ravakwa uye kunosvika kuimba yevane simba. Aiteverwa nevarevhi vaiti Rehumu mwanakomana waBhani, pedyo naye paina Hashabhiya, muchinda wehafu yedunhu reKeira, uyo akavaka achimiririra dunhu rake. Pamberi pake pakagadzirwa nehama dzavo. Pavhai mwanakomana waHenadhadhi, muchinda wehafu yedunhu reKeira. Ezeri mwanakomana waJeshua, muchinda weMizpa, ndiye aigadzira pachikamu cheva pamberi pacho chepakatarisana nemukwidza unoenda kuimba yezvombo yepachitsigiso cherusvingo. Aiteverwa naBaruki mwanakomana waZabhai, uyo akagadzira chimwe chikamu achishingaira. Kubva pachitsigiso cherusvingo kusvika kusuo reimba yemupristi mukuru Eriashibhi. Aimutevera ndiMeremoti mwanakomana waUrija mwanakomana waHakoz, uyo akagadzira chimwe chikamu kubva pasuo reimba yaEriashibhi kusvika kunogumira imba yaEriashibhi. Pamberi pacho pakagadzirwa nevapristi, varume vemudunhu reJodhani. Benjamini naHashubhu ndivo vakagadzira pamberi pacho pakatarisana neimba yavo. Azaria, mwanakomana waMaaseya, mwanakomana waAnania, ndiye akagadzira pamberi pacho pedyo neimba yake. Aiteverwa naBhinui, mwanakomana waHenadhadhi, uyo akagadzira chimwe chikamu, kubva paimba yaAzaria kusvika kuchitsigiso cherusvingo uye kunobata kukona. Aiteverwa naParari, mwanakomana waUzai, uyo akagadzira pakatarisana nechitsigiso cherusvingo neshongwe inobuda paimba yamambo, iya yekumusoro iri pachivanze chevarindi. Aiteverwa naPedhaya, mwanakomana waParosh. Vashandi vepatemberi, avo vaigara muOferi, vakagadzira kusvika pakatarisana negedhi remvura riri kumabvazuva uye kushongwe yakabudikira. Vaiteverwa nevatekowa, avo vakagadzira chimwe chikamu, kubva pakatarisana neshongwe huru yakabudikira kusvika parusvingo rweOferi. Vapristi vakagadzira pamusoro pegedhi remabhiza, mumwe nemumwe pakatarisana neimba yake. Vaiteverwa naZadhoki, mwanakomana waImeri, uyo akagadzira pakatarisana neimba yake. Pamberi pacho, pakagadzirwa naShemaya, mwanakomana waShekania, muchengeti wegedhi rekumabvazuva. Aiteverwa naHananiya, mwanakomana waSheremia, naHanuni, mwanakomana weChisix waZarafi, avo vakagadzira chimwe chikamu. Aiteverwa naMeshuram, mwanakomana waBerekia, uyo akagadzira pakatarisana neimba yake huru. Aiteverwa naMarikija, mumwe weboka revaigadzira midziyo yegoridhe, uyo akagadzira kusvika kuimba yevashandi vepatemberi nevatengesi pakatarisana negedhi rekuongororera uye kusvika kuimba yepamusoro pekona. Vagadziri vemidziyo yegoridhe nevatengesi vakagadzira chikamu chiri pakati peimba yepamusoro pekona negedhi remakwai.